Moparutsa uyo akasarudza kuve mutambi akanwisa mvura kukunda vamwe vose kana kuti Soccer Star of the Year muna 1982 anoti nabhumunyika yadzikira nekuti hakusisina tarenda rechidiki rakawanda riri munyika sezvo Zimbabwe yarasa tsika yekusimudzira bhora mune vechidiki ava. Muparutsa anoti mazuva avo zvikwata zvese zvemupremier soccer league zvaive nezvikwata zvevechidiki zvaibva pamakore 14 zvichikwira kusvika pamakore 20 izvo zvisisiko mazuva ano.
Nabvuya mazuva ano kugadziriswa kwayo kwaingaitwe ndekekudzora junior police. Maacademies anokwa ari koyese, but we need more junior policies sekuti Dynamos Highlanders Capes inenge ine majuniors maunder 10, under 15.
Anoyeuka mazuva ekare apo veruzhinji vaizadza dzinhandare vachiwana zvaiva varaidza muzvikwata zvevechidiki izvo zvaikwikwidzana mutambo mukuru wezuva iroro usati watanga. Mutambi wepajedhe uyu oyo akambotambirawo Dynamos neBlack Rhinos anoti anotarisa kwaakabva nemufaro mukuru mushure mekutanga kutambira chikwata chenyika ari mudiki ane makore 10.
Zvakandifadza muupenyu hwangu pandaitamba bhora kutambira nyika yangu at 18 years old.
Mutambi wenhabvu uyu anoseka zvake apo anoyeuka gore ra1985 aine makore 21 apo Zimbabwe yakashanya kuSenegal uko vakanotambira munhandare yaanoti yainge yevana vechikoro.
That game was horrible for Zimbabweans, especially Zimbabwean football. Vakaita sana sticks cho David Mwanza vaitamba pamidfield because the ground racho ranga riri dust. Vanhu vakabuda ipapo vachiita kunge zvigure.
Muparutsa uyo ave nemakore 50 ekuberekwa ari kunyemwerera kuti vatambi venhabvu vave kutambira mari yekukwanisa kurarama upenyu hunoonekera. Asi anoti haasi kufara neutungamiri hwenhabvu munyika muno uwo anoti hauna rudo rwakadzama nemutambo uyu asi kuti zvimwe zvinangwa.
Chikunyano ndirwadza ndechekuti vanhu vari kurana football yedu muZimbabwe vane love yefootball but havana passion yefootball.
Muparutsa uyo ari kuita zvidzidzo zvake zveutungamiri hwemutambo kana kuti sports management kuUnited Kingdom anoti ari kutarisira kuzodzoka kumusha rimwe zuva kuzotungamira nhabvu munyika. Kune vakawanda vari kushedzera kuti nhabvu muZimbabwe yave kuda kutungamirwa neavo vakambotambira maWarriors kana zvikwata zvine mazita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.